Kurukota rinoona nezvemadzimai amai Stembiso Nyoni vanoti hurumende yemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yakwanisa kusimudzira madzimai munyika.
Hurumende iri kuedza nepose painogona kusimudzira madzimai. Ukatarisa mumakurukota ematunhu, tine madzimai 50 kubva muzana. Muvashandi vehurumende, madzimai ndiwo akawandawo.
Asi mashoko aya anopikiswa nemumwe mutevedzeri wemutungamiriri webato rinopikisa reMDC, amai Linette Karenyi.
Aiwaka, kana hurumende yava Munangagwa ichinzi iri kusimudzira madzimai, ngatiende mukabhineti yavo yova Munangagwa mune madzimai mangani. Ngatiende kune mamwe makomishinazi kana mabhodhi ese ana Zinwa, ana NRZ, ana Zutko. Zvakangodzara, hazvina chinonzi madzimai ari kupiwa zvigaro. Kutaura chokwadi, hatingati isusu zviri kuitwa nemazvo. Mukatarisa izvozvo vanoda kutoita maamendment chaiwo. Maamendment iwayo ari kutokata kuti kutora kodzero dzedu semadzimai.
Ko, mamwe madzimai anoonawo sei nyaya iyi? Mumwe mudzimai anorwira kodzero dzevanhukadzi, amai Sungano Zvare Wanashe, vati zuva ranhasi havana chekupemberera, vachiti madzimai munyika havasi kusimudzirwa.
Ine hangu handioni chatingati tiri kupemberera. Panyaya yeempowerment takasara, padecision making takangosara futi.
Kunyange hazvo bumbiro remutemo richikoshesa kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume, amai Zvare Wanashe vati izvo handizvo zviri kuitwa, vachipa muenzaniso munyaya dzezvematongerwo enyika.
Handei kumapolitical parties uko ndokwakatonyanya manje. Hakuna zvachose kungoiswa kuzvigaro zvisina nebasa rose. Why? Sei? Nokuti vanoziva kuti pamutemo kunongoti gender equality, but hapana chinonzi pachirungu enforcement chinova manikidza kuti itai gender equality iyoyo.
Mashoko aya atsinirwa nemukuru wesangano reWomen Action Group, amai Edna Musiwa, vati vanopemberera kuti kwave nemutemo munyika inosimudzira madzimai, asi vakati chinoshungurudza kusatevedzwa kwemitemo iyi.
Kuconstitution kuti iri kutotipawo mukana kuti hapana discrimination, topiwawo mukana kupolitics decision making and so forth. But kana taakutarisa zviri on the ground, ndipo pane dambudziko ipapo, nekuti hapana kunyatsoitwa mamajors anoita kuti 50-50 yacho T1 sevanhukadzi.
Amai Musiwa vati zvinoshungurudza kuti kunyange munyaya dzezveutano chaidzo, madzimai haasi kukosheswa. Vakapa muenzaniso wokukura kwemitengo yekunyoresa pamuviri, zvisinei nekuti hurumende ine chiga chekuti vanhukadzi vane pamuviri vabatsirwe pachena kuzvipatara zvehurumende.
Kune negiri free health policy iriko, asi nhasi chaiko nhasitara nemadzimai kusaveni kwandaswera. Vachitoti izvo mapemiti kunyoresa nhumbu kunenge kwakuita $600.
Mukuru wegender commission amai Virginia Muwanigwa vatsigirawo vakati nyika ine bumbiro remutemo rakanaka sezvo richipa mikana yakaenzana kuvanhurume nevanhukadzi.
Tinoona kuti muZimbabwe chinhu chatakakwanisa kunyatsoita chatinotemba nacho ndechekuti bumbiro guru redu remutemo rinonyatsotaura kuti vanhukadzi vane kodzero, and senyika hatibvume kusarura. Tinoti tinoda kuona gender equality kana kuti kuyananiswa kwemukana pakati pevanhurume nevanhukadzi.
Asi amai Muwanigwa vati dambudziko guru munyika nderekuti mitemo inoenzanisa mikana iyi haisi kutevedzerwa. Zuva remadzimai rava nemakore zana nemapfumbamwe richicherechedzwa. Vakatanga kucherechedza zuva iri ndereKuAustria, Denmark neGermany musi wa19 Chivabvu 1911. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Rutendo Mawere.